Gandhi graduated Zimbabwe, Rwanda intervention for 48 years. Rane Zivo Chaiso, Mogadu from Temu, no Kunti, Raka Zidira from Temu is also Raka Zipractis as a carry. Raka Givari, low clerk secretary, Supreme Court, Justice, Judge, Anthony Scalia, Raka Raka Shaika, Raka Zidavakawade Koko. Pamuchete paka zonge pa kundomewa waka wakati wachangu pinda ku Supreme Court koko wa Judge Kavana waka angevaribu waka waripa namba chuyo kukwiza kutiwa pinde voku inda ku Supreme Court koko taka mudzimai waka zizirwa aka zipraktizirwa unoro zibo kukunoita zano chanisiko kukunoita mkoki uhuru yenyika ya Amerika. Asi kuna makakatano anenga haripo anubwa hukuna wamwe anenga wachiti aa uyu uyu zaku zenge haku kukudoma newe huru mende ino ya republic eni saka usende siku umata nana wamwe harimu kuwa na mafungira kaita sake uva honi uva uotu matungira hake anenga hawa okungu fefa huru mende ilipo neza ino daizos. Asi namaonera angu ini munhu wakazvinyirira ugaone une fundo yake unoruzivo rwake.
Pane zvimwe here zvambotaurwa pamusoro paJudge Barrett zvinoita kuti vanhu vatye?
Chitendero chake ndicho chimwe chavanofunga kuti kana ukazoenda ikoko hauzorengerwa wakunoita matongero anoendera nechitendero chako asingachaenderani nekumbiro romutemo waAmerica.
Cha munofunga chakafarirwa nava Trump pana Judge Barrett chi?
Chikuru chakafarira pana Judge Barrett ndocho kuti munhu wavanoziva achifarira maitira avo nezvavanofunga namatungiro avo munhu wokunyivira avo unou kuvanoziye wokuright wing uku una mafungiro mamwe akasiyana navamwe vari kuvanonzi kumaleft wing madhemokrats uku. Saka ndozvo vakatarisa maari izvozvo vakazotarisawo futi fundo yake vakazotarisawo futi ruzivo rwake rwenyaya dzemutemo nokwaakamboshanda zvekare. Asi chikuru chavakatarisa ndechokutivo zvido zvavo vatirambo nepati yavo zvavanoda kuchengetedza amai Barrett vangazondozviita here kana vava mukuti imomo nokuti vamajaji ari kunyirana mai Barrett vanenge vava vari vashanu saka amai Barrett vakaiswa ikoko zvekare vanenge vava vatanhatu pamajaji mapfumbamwe. Saka nyaya dzikaendeswa kukoti nevekuiro hurumende navatrump dzinenge dzaakuzotongewa kana kutarwa zvichienderana nezvavanoda. Saka ndo zvimwe zvavakatarisa izvozvo kuti munhu wakaita sei nyaya dzaakambotonga akatara dzakarerekera kupi, dzakarerekera kubato ravo here kana kuti dzakarerekera kubato risiri ravo. Ndo zvimwe zvavakatarisa mukati imomo.